Mangwana na kana kwa tereri, tunosanga na zvakare mangwana na anasi, uri Tefenyura, chirongwa chino pape jedu ye VOA Shona. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri Washington DC nchiti, hezu nezuri mchirongwa chedu cha nasi.
Chirongwa chedu chikuru, chuo chichiti, rezipi dzidzo yedu munyika muno ya parara.
Vadzidzisi voronga kumwe kuratidzira vachiti Maria vari kutambiriswa mutero wembwa.
Chiri system 1 yaishandiswa namugave kwangochinja zita chete kuti president aiswa ndeve zano havaningi hapana chachinja.
MuBotswana yoro upoteri izvo zviri kuramba kudzokera kumusha zvichiti kwakaberekera ingwe. Muchikamu chedu chemimhanzi tine hurukuro na Rice Cup DC. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vanoti kutanga nhasi ningo dzavo dzichange dzave kuenda kubasa zuva rimwe chete chete pamasvondo maviri sezvo dzisakwanise kuramba dzichienda kumabasa nekuti mari yavari kutambiriswa pamwedzi ishoma. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vari musangano weTNF vachizeyawo nyaya dzemari dzemihoro idzi nevashandi nevashandirwe. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMasaraure.
Tatazita kusika padamu iri ndepekuti tichikuona kuti mamwe maboka anomirira varairidzi vasvikapa kutengesa takapapoti nzei dzega dzega tichange tienda kubasa kamwe chete.
Munotanga rinhiiro danho rekuenda kubasa kamwe chete mukati memasvondo maviriri?
Announcement pataitanga nhasi kubva musi wa 6 kuverenga mazuva takatoenda kubasa nhasi zvinoreva tachazodzokera kubasa kudarika panotera kusvika musi wa 20 February. Saka kutanga izvozvo tamutongoti tapedza maconsultation atisakaita mavhiki apfuura yose takasara chitsungo chekuti kubva musi wa 5 February tichange tichimira kuenda kumabasa. Tichangoenda kamwe chete pamavhiki maviri kuitirawo kuti tiwane nguva yekuti tizvitirewo zvimwe zvingatipeirarama.
Tinoona kuti imi muri kuda kutora danho rekuenda kubasa kamwe chete mukati mesvondo mbiri iri, asi hurumende yakabva kuzivisa mazuva mashoma apera yakuti yawirirana nesangano rinomirira vashandi reApex Council kuti munge muchiwedzerwa mari dzemihoro. Muri kuramba here kutambira mihoro yakawedzerwa?
Isu hatitambire hurukuro dzavaiita vari kuzvikora fosi vachidhidha nekupinda mumabhoti nemamagemu avaitamba ikoko. Hatinei nazvo zvavaiita ikoko, hatitambirezve mari yakabuda. Isinoramba tichiimbisa kuti tinoda mari kuti mushandi wega wega awane mari ichiitwa neinterbank rate doku tirarame mune environment ine inflation yakadai.
Tiri kuonawo muri kutaura kuti muchange muchipindawo mumigwagwa kakawanda muchiratidzira. Mune muchinyanyopinda mugwagwa mune zvinyunyuto zvipi?
Chinyunyuto chedu chikuru ndichochi chemuhoro wedu watiri kuti muhoro hauchatenga hukwani. Saka tirozvitarisa zvechinyunyuto chechipiri chekuti tiri kuti dzidzo yedu munyika muno yaparara tirikuda kurwisisa nekuti tedzero dzevana dzekuti vabatwa nedzidzo zviwande dziwanike. Munoona zvaakuitika zvekuti varairidzi vaakusvika pakutopiwa mari yandingatoti yechioko muhomwe nevabereki kuti vadzidzise vana vavo. Hazvisizvo zvatinotarisira kana iri dzidzo yeruzhinji.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reATUZ vaObert Masaraure vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zana izvo zvanga zviri muupoteri pamuzinda weDukwi Refugee Camp muBotswana zvinoti hurumende yenyika iyi yaramba kugamuchira chichemo chavo chekuti vasadzokere kumusha vachiti kukandwa mukanwa mamupere. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vapoteri ava vanga vakumbira hurumende yeBotswana kuti vapiwa ugaro hwemunyika iyi kana kuti vatsvagirwe dzimwe nyika dzavangaende kunogara vachiti vanotya kudzokera kumusha sezvo kusina kumira zvakanaka. Vakuru vehurumende yeBotswana varamba kudayira mibvunzo yeStudio 7 munyaya iyi, asi mugwaro rwaonekwa neStudio 7 iro rakanyorerwa mumwe vanhu vanodarika zana avo vanga vachikumbira kuti vasadzoserwe kumusha. Hurumende yeBotswana inoti haioni kuti zvichemo zvavo zvine uremu hwekuti vangaenderera mberi vari muupoteri. Gwaro iri rinoenderera mberi richiti gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika iyi vakakiso mumusi havaoni zvizvarwa zvezimbabwe izvo zvanga zviri pamuzinda wedhuku zviri muupoteri sezvakatiza zvematongerwo enyika. Nokudaro hurumende yenyika iyi inoti avo vanenge vasina kunyoresa kuti vadzoserwe kumusha pasi pechirongwa chekuzvipira kudzokera wega kana kuti voluntary repatriation vachaitwa musengaberi nevashandi vebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kuvanhu munyika iyi. Mutauriri wevapoteri padhuku yevabekim piro weza vaudza Studio 7 kuti Botswana ine rimwe nehurumende yezimbabwe kuti avo vanga vari muupoteri vadzoserwe kumusha zvisiri pamutemo.
Kana iri voluntary handi vanhu vanofanira kuti vapiwe mukana kuti vavazvitaurire zvavo pachezvavo. So you cannot force people to go back home.
Vaweza vaenderera mberi vachiti mamiriro ezvematongerwo enyika hasati ashanduka munyika.
Chiri system one yaishandiswa naMugabe kwangochinja zita chete kuti president aiswa ndeve zanhu havanhingi kuti hapana chachinja.
Mukokeri wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kuAfrica vade wamavinga vaudza Studio 7 parunare kuti zviri kuitwa nenyika yeBotswana kumbunyikidza kodzero dzevapoteri uye hazvienderane nezvinotarisirwa nesangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees.
Zviri kuitwa nenyika yeBotswana hazvisi pamutemo wenyika dzepasi rose kudzosera zvine chisimba zvizvarwa zveZimbabwe vari kutsvaka upoteri munyika yeBotswana vachitaura kuti vanotyira upenyu hwavo.
Senzira yekuzadzikisa chibvumirano chakaitwa nenyika dzepasi rose muna 1951, vamavhinga vanoti Botswana inosungirwa kutsvagira vapoteri veZimbabwe nyika dzingavapa upoteri pane kuti vadzoserwe kumusha.
Ndomatanhano anofanira kuti atorwe neBotswana iwayo, kwete kumanikidza vana veZimbabwe vapoteri vari muBotswana kuti vadzokere nechisimba kuZimbabwe.
Ruzhinji rwevapoteri ava rwakatiza kumusha mugore ra2008 richiti rinotsigira bato reMDC, vamwe vachiti vakapisirwa misha pamwe nokurohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF panguva yakaitika sarudzo dzemutengamiri wenyika dzedzokororo kana kuti run off. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tombotarisa zviri mumapepa nawo. Totanga nebepa nawo reHerald iro rinenyaya yekuti muzvina bhizimisi vaGenius Kadungure vapedza rimwe zuva repiri vari mutirongo vachipomerwa mhosva yekuita zveuori nekusabhadhara mari inoda kusvika zviuru makumi matanhatu zvekuAmerica pamotokari yavainge vatenga kuSouth Africa yemhando yeBentley. Bepa nawo reChronicle rine nyaya yekuti kanzuru yeBulawayo yapa mimwe migwagwa mazita, kunyange hazvo izvi zviri kupesana nezvainge zvakurudzirwa nedare remakurukota. Kanzuru iyi inoti zvairi kuita zviri pamutemo. Hurumende yainge yati 6th Street Avenue inzi Emerson Mnangagwa Avenue, asi kanzuru iyi yati hazvifaniri kuchinjwa. Bepa nawo repaintaneti renewzimbabwe.com rine nyaya yekuti nyanzvi munyaya dzezvemitemo nematongerwo enyika dziri kushora mapurisa nekunyora padandemutande ravo reTwitter nyaya yekuti kupwanywa kwemba yemumwe mutongi vagara inesu Mawadze, avo vari kutonga nyaya iri kupomerwa vajobscala yekuda kupidigura hurumende yavari kuramba kunogona kunge kuine chekuita nekutongwa kwenyaya iyi. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri kutsikwe moyo yavo. Tinokurudzira vatereri kuti vasashandise mashoko ekutukana kana kunyomba.
Makadiko paStudio 7 napo taura natsoka kuFlorida Roadport. Tatambura. Tiri kunze kuno kuSouth Africa. Tatambura. Hatina pedu. Tiri kuzama kurarama asi zviri kurema. kuti takauya vamwe tisina mapepa akakwana. Saka kana ukada kuwana basa raunozama kuti uwane, ndingochinziunza mapepa. Apa takasiya taapulaya mapasipoti 2018 nanhasi asati abuda. Saka torarama sei nai mhuri yeZimbabwe, toita sei kuti udzoke kumba hazviiti. Kungoshingirira uri kuno ende wakatozviziya kuti hauna mapepa akakwana, kana mari yaunowana Shikman hauna kana wekuvhunza, nekuti unongochingonza handiti kuzviziva kuti hauna mapepa akakwana. Tatambura veduwe, tashunguruka, hatichazivi kuti uende kumba haudzoki, nekuti mari yacho unoishaya yekudzoka. Ugare zvauri kuno, matambudziko anosangana nemhuri anorwadza. Zvinosiririsa life yatiri kurarama ina kumira zvakanaka.
Manhero akanaka Liquido 7 mazuva sei, hama neshamwari nevateereri. Ndinoda kutenda avo varume vatatu avo vadzingwa nekugona kwavo kupupura chokwadi. Chasara kuti vanhu vachizadzisa kupupura kwavakaita, nekuti vakabudisa chokwadi musake vadzingwa mukati mehurumende yeZambia. Kurati muzano mune uori wakashata, saka vabudisa information yakasingatenderwi kuti ibude, musake vadzingwa basa.
Muri kuita basa vana Jonga akandimire, muri kuita basa, muri kuita basa guru, nokuti fidha, nokuti fidha. Ini chandiripo kutaura izvi motozviverenga mangwana nenguva, kana kuti manheru, zvanhasi manheru musi wa5. Izvi zvaMeri Meri Chiwenga naChiwenga. Chiwenga akapedzera kutaura manje manje achiti vanhu kuremekedzana kutaurirana vachigadzirisana mudzimba ndiko kugadzirisana here kunyepera mukadzi, achisungisa mukadzi achitonga achifosera matare kuti ngavamuise kuchikurubhi. Munhu arova munhu unomboiswa kuchikurubhi here? Kana kuti nokuzi hatinoziva isu mhosva yekurova munhu ifaindi kuchikurubhi. Izvezvo wakuruza mari achiinda kuhigh court kudarira pamusoro kuti andokumbira bail, iye ari pane imwe bail, ondopiwa futi imwe bail. Hamboni kuti Chiwenga ari kutokonewa here ipapo?
Makadiko paStudio 7 apo. ZANPF zvainoita, iye zvino vechidika vakuona uori hukuitwa navakuru vavo, vakudzingwa mubato, noda kwekuti vataura chokwadi. Better must come, nangagwafa nutaende nehurumende yake.
Makadiko vashamarari vedu venhepfenyuro yavanhu, nhepfenyuro yegutsa ruma. Tinashe mazi, ndiri muSouth Africa zvangu kuJoburg uko kwandiri kugara. Takadai kutiza nyika yedu yechipikigwa nekuda kwenhamo iri vakomana ava veZANPF vamwe vedu ava. Tatambura vana mukoma Jonga nekugara musango, tiri kushuvawo kugara pamwe chete nemhuri dzedu, vana vari kukura tisingavaoni.
Vasarasa izvovo paStudio 7 zvakaoma, zvakaoma. Ndokwaunongoona kuti zanuka heyo yadzinga zvevanhu vayo, vanga vaona kuti vaona kuti vabudisa chokwadi chehuori kwavari kuita munyika, vava kuvadzinga. Ngori vati vanongoda vanhu vanongogara vachiita zvehuori, ndo vavanoda kuti vagare pachigaro. Havadi kuti vanhu vechokwadi vagare pazvigaro.
Ayo anga ari mashoko evateereri veStudio 7 asinei nechekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutumire mashoko enyu paWhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-031-0318. Ndirodzokurura zvakare 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chipangamazano chemutungamiri wenyika yeAmerica munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika vaRobert O'Brien vanoti China inofanira kubatana neAmerica neRussia munaurirano dzezvombo zvemhando yenyuklia. America iri kurudzira kuderedzwa kweuwandu hwezvombo izvi pasi rose. Britain, iyo ichangobuda mugungano reEuropean Union, inoti iri kuda kudyidzana nenyika dzemuAfrica sezvo dziine vanhu bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri uye Africa iri pachidanho chechisere panyaya dzezveupfumi pasi rose. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nasi dare reSenate ravhota rikati mutungamiri wenyika vaDonald Trump vasabviswe pachigaro pamhosva dzavanga vachipomerwa dzine chekuita nekutyora bumbere remitemo. Kuvhota uku kwange kuchienda nekuti senator ndewe bato ripi, sezvo maRepublicans akawanda ndivo vabudirira kuti vaTrump vasabviswe pachigaro, asi vaMitt Romney ndivo chete vavhota kuti vaTrump vabviswe. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muWashington DC vaBrian Musekiwa.
Hazvina kumboshamisa kuti outcome yabuda zvakadaro, nekuti chachitika ndechekuti Senate tikada kuiongorora structure yayo yakanyanya kuwanda maRepublicans. Saka kuti ndione vachivhotera mumwe wavo out of office, handakuona kunge zvachaitika kudaro. And also that from the beginning pakatanga impeachment iyi, ndaingoiona kunge nyanga iri something zviri political, not the offense itself. Zvazvacho zviri very very sketchy. Saka outcome haina kumboshamisa.
Asi semaonero enyu, chii chinoita kuti ivo maRepublicans avhotere achitsigira vaTrump?
Chinoitika ndechekuti panyaya dzemaelections vakatanga dzati practice yekuti vanovhotera mumwe wavo out of office, zvinobva zvakuwekena party and hapasina kutrustana. Saka vanhu vekuti vanongoda kungodii kungostika with maprinciples. I think muno politics muno maAmerica maprinciples yekuti as long as ukapinda muoffice uine mavalues nemaprinciples eparty, whatever zvinozoitika misikanzwa inozoitika along the way havazvione kunge zviri major kuti munhu angabviswe muoffice neparty yako.
Asi taona vaMitt Romney chete, Senator Mitt Romney vachivhota ivo kuti vaTrump vebato ravo ivo remaRepublicans vange vachibviswa pachigaro, munoona sei danho ravatora?
Pandavateerera vaMitt Romney vari kuti ivo is a man of principle. Saka maprinciples avo ndoaita kuti vavhotere mumwe wavo yepadi yemaRepublicans abude muchigaro. But at the same time ndiri kuona zvinhu zviviri. Either Mitt Romney munhu arida kuti asumudzirawo iye profile yake kuti azokwanisa kurana again semunhu akamboruza, kana kuti anedaka naTrump because vakambokurudzana pamaprimaries before Trump apita pachigaro. Hatisi kuziva kuti which is which.
Ayo angari mashoko echizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muWashington DC vaBrian Musekiwa vari parunare muno muWashington DC. Muchirongwa chedu chemumhanzi, nhasi tine hurukuro nemuimbi Rice Kagona uyo akavamba chikwata cheBundu Boys chakamboita mukurumbira, asi ave kuimba nechikwata chinonzi Jit Jive Band achigara kuScotland. Vamwe vechidiki vari kukura mazuva anaya vasinganyatsozive kuti mukoma Rice Kagona ndiani chaizvo. Ndiani mukoma Rice?
Mukoma Rice ndemumwe akatanga chikwata cheBundu Boys. Ndingati ndiye founder and band leader weBundu Boys. Kutanga kwaro taiko as from 1980. Chikwata chakabva muchikwata chainzi World Dragons. After 1980 taona independence takazofunga kuchinja zita ndobva tazviti maBundu Boys chikomemorator makomrades edu akanga abva kumuhondo zvikoro vadzoka kumusha saka takabva tangozviti mabundu boys and the word bundu iro riri takanyanya kuritora pane kamwe kamelisha group kainzi farabundo kazitaika kakangondifadza ndobva ndangofunga kuti no since vakomana vedu vari kubva mubundu vari kuuya manje kumusha ikaiti zvingozviti isisi mabundu boys kukomemoreta makomporedzi edu akanga abva kumuhondo tapinda muindependence
saka nanamusha kabva big tembo makabva matotanga mese 1980 here apa zvakafamba sei
nyaya yana tembo ndoziva kuti vanhu vazhinji vanongofungwa kuti big tembo ndiye anganga ari muridzi wechikwata and also zvinhu zvakagara zvichingotaurwa isusu takanga tamutora saspokesman wedu semunhu aifarira kutaura taura pane vanhu but ari bhigi chai akatozouya mubhundu bhundu yatovepo kare bhigi akabva kuchinhoi abva kuchinhoi akauya nebhendi rake rainzi missing tooth ndaa kurodha muhaisirizi manje tiya kuona moto manje nenyaya yekurodha tiri vapfana tirodha mame dzimwe dzimba zvekuti unenge uchingorarawo zvoungoti pamwe pamba panenge pane shabhini ende zvimwe zvinongoziva noona simbimbine ingano hatingati ndiyedu but ingano pasi chigare unongoziva kangano dzakare takaita simbimbino ndobva tangoitawo magitara akanakidzawo vanhu pasimbimbine bhigi achiimba chingano chacho chiyacho simbimbino yabva yaita yatacha vanhu ndobva yaita hit saka zvese zvanhu zvakungotifambira zvakungotifambira saka ndingangoti 85 ndopa takazosiya pasaratoga takuti takuda kuita touring because ane masongs aakuzivikanwa ende kubasa ranga raakutiremera unoziva kana maane mahitsika munenge makuona kunge maakuseenzeswa
ya
takakuti regai timbotenderera kuti vanhu vatione kuti ndisu anaani takaridza nzimbo idzi masongs ataridza mazhinji the very good even kune masongs ekuti aibva muvanhu like chekudya chose akabva kuna safiriyo munonzi yakasafemazikati
kuramukadota
kuna mukadota tamuona achiita play yake tikabva tamukumbira tikati muti arida kuita song ngapa play yenyu izvi vanzi haa welcome ndobva yaita hiti chekudya chose akapuwa maroyalties mudhara uyu makompozers ake akapfeka bhachi rimwe rinodhura akauya zvikanzi mafana muri kundiona here tikati indawo zvikanzi muri kuona bhachii chekudyira chose song yenyu ye taisaimuoni tikati and we were very proud of
shamwari yangu yakafamba yokusike nepamwe pamusha akatambiwa zvakanaka akatisanza hacho zese hacho madora zose hacho anoda raisi nechike
takaita chokudya chose na wafunge iko tese dzanu dziri song from safiriyo then kune mamwe masongs anenge jekesa yakauya nemumwe comrade hamino nyaya dzescandal dzakamboitika mugovernment saka mucomrade ndobva aya achitipa song yainzi jekesa jeka nyika iyayi ndobva yaita hiti futi so you see we're becoming more lucky and everything munhu akaita chisong chacho akada kuti bhiga aimbe oimba munhu watasikakwanise kuimba naye ndiye David Mankaba because David ainyora dzimbo dzake nemuchindevere because vamwe chindevere hatigoni saka ndiye munhu aitozongoshaura ega dzimbo dzake but dzimwe dzese dzitaipanana machances nanenge ane voice rakanaka tomutimba
Wakaei, wakaei,
Aiwa muimbi Rise Kagona nechikwata cheBundu Boys nako Kambo wafungei. Rise anga achitaura iye ari kuScotland. Aiwa hama wadiwa chinobururuka chinomara. Sezvo nguva yedu yapera regaitimbotarisa misoro inawo zvakare. Vadzidzisi voronga kumwe kuratidzira vachiti vari kutambiriswa mutero wembwa. Botswana yoronga kuita mutsengabere zvaro zveZimbabwe zviri muupoteri munyika iyi zviri kuramba kudzokera kumusha zvichiti kwakaberekera ingwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeEastNDebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Elinga alivuka njani mtwaka.